Munyori mkuru wa zangano Zimbabwe Union of Journalists, kana kuti ZUJ, Perfect Shongwane, ati zangano rake, runoshu shikana shukuru na kushunguruzo kwa kaita wa mwatapiwe nao, waita basarawo mubulawa ene zuru, wanosanganisira mzware Anastasia Ndlovu. Vamwatoriwe na vaviri, Pamela Chuso na Lungelo Ndlovu, vanonzaka bachita zvekutiza. Shongwane ati sasangano, vange vasingatarisiro zvakadai, sezvo vakaita misangano nemapato ezvematongerwo enyika, kusanganisira ZANU-PF, senzira yekuedza kuti vabatsire kuchengetedzwa kwevatapiwe nhau, pavanenge vachiita basa ravo.
Tinofunga kuti izvi hazvina kufanira, uyezve hatifaniri kuti tinge tichiva nevanhu vanoita mhirizhonga pakati pedu. Sevatori venhau tine basa guru rekuona kuti tazivisa vanhu nezviri kuitika munyika. Naizvozvo tinofunga kuti vezvematongerwo enyika vanofanira kuti ndivo vanofanira kutungamira panyaya yekuparidza runyararo.
Shongwane ati veruzhinji vanofanirwa kuziva kuti vatori venhau havasi mhandu, asi kuti vanoita basa rakakosha kuzivisa zvinenge zvichiitika munyika.
Tinoti mhirizhonga haina kunaka, uyezve vezvekuburitswa kwemashoko nevatori venhau havasi vavengi venyika, havasi vavengi vezvemapato ematongero enyika, asi makororo, vanhu vanotoita ubasi usaravo zvakanaka.
Tuso uyo anove nhengo yebhodhi remisa anoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa.
Tiri mukati mukuinterview ndovakavauya mhomho yevanhu vakapfeka matiketi akanzi vhoti idzi. Ndokutanga kutibvunza kuti ndokutorera chii mifananidzo. Zvimai mifananidzo iyoyo ndokuti hatidi kuti tibude mamavideos. Isi tikati aiona tinoona vatori venhau kuti tinobvisira chii. Ndokutanga kutorova umwe wedu Anastasia ndokumubatabata vachisiri zvinhu zvisina rutsigo.
Mzvare Ndlovu vaonekwa navana chiremba nhasi uye vasvitsa magwaro ekuongororwa kwavo kumapurisa sezvinotarisirwa panyaya yakadai. Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa, Misa Zimbabwe Chapter, Vatavani Moyo, vashorawo chiitiko ichi vakati itarisiro yavo kuti mapurisa achaferefeta nekusunga vari kupomerwa mhosva yekurova vatori venhau ava.
Tinoramba tichitsinidzira kuti mapurisa ngaatibetserewo kubata nhunzvatunzva idzi nekubata basa zvinemazvo kuti varatidzire kuti havasi kuzonga vachidai kurera mhodzi dzinodai kusumudza mhepo dzemhirizhonga sedziri kuratidzira panyaya tiri kutaura nezvayo.
Tabata mutauriri wemapurisa mubulawayo Assistant Inspector Nomalanga Musevele kuti tinzwe divi remapurisa, asi vati tibate mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati. Assistant Commissioner Nyati vati vachiri kuferefeta nyaya iyi sezvo yakamhangarwa nezuro, vati vachazozivisa zvinenge zvabuda nekufamba kwenguva. Taedzwa kubata munyori mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko Vanik Mangwana, asi nharembozha yavo yange isingapindi. Mutauriri webato rezanupf mudunhu rebulawayo vaachichisango vabvuma kustudio 7 kuti vakanzwa nezvechiitiko ichi, icho vati vanoshora zvikuru sezvo chichivhiringidza kuchengetedzwa kwerunyararo kwavati kunokurudzirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vanovewo mutungamiri webato rezanupf.
Party will not tolerate anything that disturbs the peace that our First Secretary, His Excellency Comrade Yidim.
Sebato, tiri kuita ongororo yedu kuti tizive kuti vanonzi vakaita izvi ndiva nani chaizvo kuitira kuti mutemo uzadzikiswe. Kana vaonekwa kuti nhengo dzemusangano zvezvokwadi, tichatora matanho anoenderana negwaro remusangano panyaya dzakadai. Uyewo zvinoenderana nemutemo wenyika.
Nyika yakatarisana nesarudzo mwedzi unouya, uye vamunangagwa vari kugara vachikurudzira kuti sarudzo idzi dziitwe murunyararo. Asi mutungamiri webato rinopikisa Nelson Chamisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi sezvo vari kupomerwa mhosva dzekuita mhirizhonga vasiri kusungwa. Zvichakadaro, mapurisa anyora padande mutande ravo reTwitter kuti ave kuferefeta mutevedzeri wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika Mzvare Barbara Rhodes, vari kunzi vakafonera mumwe mupurisa vachimutyisidzira nekumutuka kuti ange achida kuendesa kumatare mutsigiri weZANU-PF kwaChirumanzu. Mutsigiri weZANU-PF uyu Fidelis Danger ari kupomerwa mhosva yekubvarura mapepa ekutsvaga rutsigiro ECCC kwaChirumanzu. Vateereri, munoona sei nyaya iyi? Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Kudzana Msengi.